You know if you wise for Lagos, you know if you wise for anywhere. You understand? Few keys. Badu. Nigeria be alaye lo asese o tori ekolele won ni ekolawo kan ni be kolele a se ekolawo oko ekolele won ni ekolawo ani information ekolele oh no ekolawo I want my boys from formation we enter the club. Them a partner, she them a partner. Oh, when you coco, coco, what's lost with me? Show long we get to. You call it in my cogma. Hey, yeah, oh, you call it. When you call out, oh, I come in, you call it. I say, call out, oh, coco, you call it. When you call out, oh, I need for me, you call it. Oh, no. Kima ko parikata lole ori mamu enyo pero no go golele e gola wa o e golele ase gola wa anybody e golele ani e gola wa ani fane e golele oh no e gola o se ki ma ko parikata you love your wise for Lagos, you love your wise for anywhere. Kana 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 k